ava vanhu vari kupedza nguva yavo nekuti Zimbabwe inotozivikanwa pasi rese kuti ine mauto, ine mapurisa anonyatsogona basa irori iri. Ndosaka vachigara vakakokwa kuenda kunyika dzinenge dzine hondo ende vachinoita basa nemazvo. Iye zvino tine vakawanda, takabvira kudhara kunana East Timor, kwese uko takaenda, kunana Sudani, kunana Liberia, takaenda kwese uko. Saka tichiri kungoenda chete, kana kunana Kosovo kuEurope. Unyanzvi hwedu muno hwakakosha.
Muri kuti imi havabudiriri nedanho ravatora iri, asi ivo vari kutika Zimbabwe haingandochengetedza runyararo kunze uku ichitadza kuchengetedza runyararo mumba. Charity begins at home.
Ko isusu kuno hatina mhirizhonga kaisu? Zimbabwe haisi muhondo ka? Zimbabwe haisi muhondo, hatina mhirizhonga kuno kuZimbabwe. Tine matoti ari kuda kunopaza zvitoro, ndo hatinawo. Saka izvo hazvingaite kuti United Nations iti Zimbabwe regerai kuuya. Aiwa, kwete, nekuti United Nations inotoziva kuti Zimbabwe ine yatingati kuchirungu the best security in the continent. Zvavari kutadza kunzwisisa ndezvekuti kana munhu wadyiwa maelections, bvuma kuti ndadyiwa maelections, womirira nguva kusvikira yakwana, moge mutsvangirai nevamwe vake, vanofanira kubvuma kuti vakadyiwa navamugabe nezanupiefu muna 2013.